Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitefenyura tiri muWashington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vatereri tunosangana zvakare manero anasi uri musi wechitatu kurume 27 2024 makateerera ku studio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne studio 7 iri muWashington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Zvinorema zvinogoza kana mamboshandisa mari yekuzvikenyika mugonochishandisa mari yenyu muchidzoka pakuti mari yenyu yakutanga kushandisika zviri nyore asi kurema kwazvo hazvirevi kuti hazviti.
Mitengo yezvinhu yokwira zvakanyanya uku dhora remunyika richishaya simba asi vamwe vachiti nyika haifanira kurasa mbere kwene kufirwa.
Nyaya iripo ndeyekuti izvo tasaunza Zimbabwe dhora nguva yekuti tanga tisati takwanisa kugadzirisa zvose zvaidiwa kunge upfumi hwaari kuti Zimbabwe dhora rigare rine kuremere.
Vamwe vanoti hurumende yave kufanira kuregedza kushandisa dhora remunyika iri.
Munhu kana usipo unokangamwika kazhinji ndingatoraranzoti out of sight out of mind kana usipo kashoma kuti urangaribe
vakaremara vokurudzira hurumende kuti isavasarure pakugoverwa kwechikafu iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC Bepa naure Bloomberg rinoti Zimbabwe National Statistics Agency kana kuti Zimstat yazivisa kuti kukwira kwemitengo yezvinhu kana kuti inflation yakwira zvakanyanya kusvika pazvikamu makumi mashanu nezviga zvitatu kubva muzana kana kuti 53.3% mwedzi uno kubva pazvikamu makumi mana nezvinomwe nezviga zvitanhatu kubva muzana kana kuti 47.6%. Izvi zviri kuuya apo dhora remunyika riri kunzi rashaya simba zvakanyanya kune dzimwe nzvimbo. Zvinonzi vamwe vari kuda mari yakawanda vanoti zviuru makumi mana zvemadhora emunyika kana kuti $40,000 zviri kutenga dhora rimwe chete rekuAmerica kana kuti $1 to Zimbabwe $40,000. Izvi zviri kuuya apo gurukota rezvemari muzvinafundo Mutole Ncube vari kuti dhora remunyika richashandiswa kusvika muna 2030. Mukuziya nezvenyaya iyi, Blessing Zulu Studio 7 abata nyanzvi munyaya dzezveupfumi vari chipanga mazano cheReserve Bank of Zimbabwe vaPersistence Gwanyanya.
Zvinorema zvinogoza kana mamboshandisa mari yekunze kwenyika mugonochishandisa mari yenyu muchidzoka pakuti mari yenyu yakutanga kushandisika zviri nyore asi kurema kwazvo hazvirevi kuti hazviti. Zvinoitika chavanozama kuda kutaura vanenge vachitaura ndechekuti rwendo rwacho rwakarema rwendo rwacho runonetsa saka hazvitichamisi kuti matambudziko atinenge tichisangana nawo tigoshandisa mari yedu yeZimbabwe iriye nekusimba nekushandisikawo zviri nyore nekusikwa kunenge kwakatarisira kuti tinenge tiinawo hasi uno nekuti zvinorema
asi vamwewo vanopikisa hurumende vari kuti hongu zvinokwanisika asi gwara riri kutorwa nehurumende handiro ringasvitse nyika kuKenani
aneno kuti vanoda gwara riti asi chandinoona ini ndechekuti dambudziko remari hongu tinaro asi kozvisiri zvemari hamusizvionewo here zvimwe zviri kubatika zviri kuitwa nehurumende zvidziro zvenyika zvivakwa nezvimwe zvakasiyana siyana zvavanoti infrastructure tiri kuona kusimukira kwazviri kuita asi hongu tine dambudziko remari asi pfungwa dzandine hadzo dzinombopota dzichindishanyira ndedzekuti asi tikaita dambudziko remari tiine zvinobatika zvinogona kuzotibatsira kuti tirwisane nedambudziko iroro remari.
Mungajekesa here ipapo?
Ndingakupai semuenzaniso kuri kuti sanzi zvitiri kuda kuti tichandike mugwagwa uyoyo kuti tinotsvaga mari tinogona kungoita yavanoti pachirungu kuita refinance mugwagwa iyoyo tinosvika toti takashandisa mabhiriyoni akati saka pamabhiriyoni atakashandisa kuvaka mugwagwa tinogona here kuti pamabhiriyoni iwawo tokupai mugwagwa kuti muchirana mugwagwa uyoyo muchitsvaga mari yenyu mugwagwa uyoyo nemari yenyu yepamusoro yemainterest.
Avanga vari nyanzvi munyaya dzezveupfumi vari chipanga mazano chareserve bank of zimbabwe vapersistence gwanyanya vachitaura parunhare muHarare nablessing zulu westudio 7. Blessing abatawo sachigaro werimwe sangano revemabhizimusi receo africa round table vaoswell bina avo vaudza studio 7 kuti zvave kuitika hazvishamise.
Takagara takazviona kare kuti zimbabwe dollar riri vulnerable, riri rakagara rakabatwa zvakakombama kubva parakatanga kutsoka. Nyaya iripo ndeyekuti izvo tataunza Zimbabwe dollar nguva yekuti tanga tisati takwanisa kugadzirisa zvose zvaidiwa kunge upfumi hwaari kuti Zimbabwe dollar rigare riine chiremerero. Saka izvozvi nguva yatiri izvozvi ndeyekuti izvo tiri kuona hurumende ichiita mabasa akawanda ekugadzira migwagwa ekumaminda vachiita mabasa iwaya nekuisa mari yemuno kuti tinge tichiita mabasa iwaya.
Ko izvi zvinorevei?
Saka kana zvakadaro zvinobva zvataridza kuti yatinoti money supply pachirungu inokwira. Kana yakwira zvaakureva kuti izvo huremu hwemari yacho hunobva hwadzika. Kana huremu hwemari yadzika zvaakureva kuti maakuda madhora akawanda emuno kuti muwane rimwe chete rekunze. Izvozvo zvangodaro sekuziva kwaunoita kuti mitengo yedu muno inogara yakatarisana nemutengo wemari yekunze. Pachirungu tinoti inflation yedu is driven by exchange rate. Saka kana zvadaro zvaakureva kuti mitengo inenge yaakukwira and mitengo yakwira inflation akuti huremu hwedhora remuno hunokwana hunenge hwaakudzika.
Poitwa sei vabina kugadzirisa dambudziko rapinda mumusha iri?
Ini ndakagara ndakataura kare kuti hatisati tava nechimiro chekushandisa mari yedu yemuno. Kuti tinge tiine yatingati stability tinofanirwa kunge tichishandisa yatinoti stable currency. Stable currency imari yekunze.
Sachigaro verimwe sangano revemabhizimusi receo africa round table vaoswell bina vari parunhare muHarare nablessing zulu westudio 7. Gweta muzvare Jesse Majome vanoti vari kufadzwa zvikuru nekudomwa nemutungamiri wenyika vaemarson munangagwa kuti vave sachigaro wekomisheni yekodzero dzevanhu yezimbabwe human rights commission. Vanoti donzvo ravo nderekuti kodzero dzemunhu wese munyika dziremekedzwe pasingatariswi kuti wabuda umbamaani. Sangano rezimbabwe women's lawyers association of zimbabwe ranyora padandemutande refacebook kuti kudomwa kwamuzvare Majome kunofadza madzimai mazhinji munyika. Asi vanopikisa hurumende vanoti komisheni iyi yagara ichiita basa nemazvo asi haina meno. Ngatinzwei hurukuru yaitwa naMavelas Muhlanganya uye westudio 7 namuzvare Majome nezvenyaya iyi.
Ndiri kunzwa kufara nekuwana mukana wekuti ndinge ndichishandirawo nyika yangu ndingati pachidanho chakadai chekukurudzira kodzero dzemunhu wese wemuzimbabwe ndichitungamirira Zimbabwe Human Rights Commission inova iri rimwe ndingati makomisheni kana masangano akazvimirira oga akagadzira mubumbiro remutemo wedu ra2013 wekuti tinyatsogamise utungamiri wakanaka wezvido zvevanhu.
Zvii zvamuchange muchiunza kubasa iri zvitsva zvanga zvisipo semaonero enyu?
Nditi zvanga zvisipo zvinenge zvati ndichomboona kuti chichangatikwa ikoko handidi kuti vanditi ndichakwamba kusina zvakati nota handisatenda zvanga ikoko saka handidi kuti ndidepe kuti ndichaendesa zvanga zvisipo kwete ndingakwanise kutaura nezvandiri kuromba kuti ndinoita ikoko pamwe zvanga zvichiitwa. Shungu dzangu dzakanyanyisisa ndedzekuti ugaro nemaitiro rekukoshesa kodzero dzevanhu tikunyatsopekesere, kunyatsodzamisiswa mumagariro edu muzimbabwe kuti anyatsove magariro inonzi culture of human rights. Ndozvandiri kutarisira kuti tinge tichivapa danho redu tinonzwisisa kukosha kwakaita kodzero, tichinzwisisa kuti kodzero ndedzedu isusu, dzine chekuita nesu, hadzisingori dzekuti hurumende ndiyo inofanira kunge ichiita kodzero ichitipa, asi kuti kodzero dzinobata mumwe nemumwe wedu. Uyezve isusuwo tine chijana chiripo chekuti tinge tichizadzisawo kodzero dzevanhu, vamwe vachizadzikisa dzedu nehurumende ichizadzikisawo kodzero dzedu. Ndozvandingati basi ndikurudzire kuti tinyatsogamisa kodzero, tichinyanyozembera kana tichinyanyonwa mubumbiro remutemo redu rezimbabwe rine bandiko ririmo rinonzi Declaration of Rights, rinonyatsokwenenzvera nekunyatsojekesa kodzero dzatinadzo zvakaitwa nenzira inotifanira kuti tinge tichidalawo vana vezimbabwe kuti tine bumbiro remutemo inonzi Constitution rakanya kutsikisa kodzero nenzira ine udzamu yakanyatsosimba. Saka ndozvandingesva kuti tinge tichinyanyosimudzira kuti rive basa redu, tive nehanya nadzo dzedu nedzevamwe kuti tabve tika yekuchikora kodzero itidzikoshese. Ndochinangwa chandiva kuti tinyatsodzamisisa izvozvo, tinyatsotekesere dzipararire nenyika yese, tizive tinyatsoone tese muhurumende pamwe chete nesu zvizvarwa kuti kodzero dzakatinakira tese.
Vanga vari sachigaro vekomisheni yeZimbabwe Human Rights muzvare Jesse Majome vachitaura naMavelas Muhlanganya uye weStudio 7 vari muHarare. Vamwe vakaremara munyika vari kukurudzira hurumende pamwe nemadzimambo nemasabhuku kuti vasasarudze vachivasiya pachirongwa chekugoverwa kwechikafu kuvanhu vakatarisana nenzara gore rino, iyo yakonzerwa nemhepo yeEl Nino pamwe nekusanaya kwemvura zvakanaka. Godfrey Mutimba anotipa nyaya inotevera.
Amai Mesi Masunga vemurayana rekwatavagadza kwamambo Jaka kwaChivi mudunhu rekumasvingo, avo vakaremara gumbo vanoti vanosiyiwa pakupiwa chikafu sezvo vamwe vava vakaremara vasingakwanisi kusvika kunzvimbo dzinonyorwa kana kupiwa vanhu chikafu.
Munhu kana usipo unokanganwikwa kazhinji. Ndingati vanavanonzwa kuti out of sight, out of mind. Kana usipo kashoma kuti urangarigwe.
Vakuda kwaShe Masinyanga, avo vaimbova mudzidzisi uye vachitungamirira sangano reZimbabwe Albinos Association kana kuti ZAA, vanoti
panonzi chikafu ichi is meant for PWD, vanototanga kuchitora vachona ndo vari physically fit, vasina any sort of impairment. Nokuti at times panoitwa scramble if the commodity is limited to, panoitwa preferential treatment nokuti uyo mwana wasabhuku.
Munyori mukuru muhofisi yegorogota redunhu remasvingo Dr Admo Pazakavambwa vanoti hurumende ine mutemo pasi peZimbabwe Disability Policy uyo unomanikidza vanhu vese kukoshesa vakaremara kunyanya pazvirongwa zvekubatsira vanhu.
Vulnerability yedu iri kutarisa panzara, haisi kusarudza kuti uyo akaremara uyo haana. Saka tine mavulnerable groups akaita chembere, vakaita vanorarama neurema, vazhinji vacho vari kupinda.
Vanoti vanoita izvi sehurumende vachichata nemadzimambo nemakanzura. Mamwe madzimambo anotiwo anokoshesa vakaremara uye ndivo vavanotanga kunyora nekugovera rubatsiro panoitwa zvirongwa izvi, kusanganisira vakwegura pamwe nenherero. Vo Magudu vapastor Kava avo vasingaoni vanoti vakatorayira makanzuro avo pamwe chete nemasabho kumunzvimbo yavo kuti vatange kunyora nekupa vakaremara chikafu gore rino.
Inini kwangu ndakakurudzira makanzelas kuti atarise masabho kwavo pavanounza malist kuti vakaisa vanhu vakaremara here, ende ndinotenda kuti vakaita saizvozvo nekuti last week but one ve social welfare vakauya vakaita registration last week. Ndakanzwa kuti vakauya vakapa beans neupfu.
Studio 7 yakundikana kubata gurukota rezvekutongwa kwematunhu vaJulai Moyo, avo vane bazi rinofambisa hurongwa hwekugovera chikafu sezvo vanga vasingadairi nhare mbozha yavo uye vanga vasati vapindura mibvunzo yatavatumira tisati taenda pamhepo. Vemamwe masangano akazvimirira akaita seMwenes Development and Training Center MDTC vanoti vane mitemo yavowo sesangano yavanotevedzera yakaita sekutanga kubatsira vakaremara muzvirongwa zvavo. Vanoona nezvekufambisa kwemabasa muMDTC amai Primrose Makone vamwe vanoti vakatotanga chirongwa chekubatsira vasina chikafu mumwenezi mumaward gumi vachishanda nesangano reworld food program WFP.
Kupera kwemwedzi vari kuzowanikwa vachibatsirwa nechikafu chinosanganisira binzi, chinosanganisira mapunde, chinosanganisira zvakare mafuta. Izvi zvaita kuti vanhu vari muchirongwa imomo vabatsirikane zvikuru panguva ino yatakatarisana nemamiriro ekunze asina kumira zvakanaka uye nedambudziko renzara.
Asi vamwe vakaremara vanoti kunyange hurumende ine mutemo wekuti vasasarudzwe kana kutarisirwa pasi, vamwe vanotungamirira zvirongwa zvekugovera mubatsiro havazvikoshesi. Sangano reworld food program rinoti vanhu vanopfuura mamiriyoni maviri nezviuru mazana manomwe 2.7 miriyoni munyika vanoda rubatsiro rwechikafu gore rino. Kuosangano reFood and Agriculture Organization kana kuti FAO rinoti vanhu vanoda kusvika mamiriyoni matatu nezviuru mazana mashanu vanotarisirwa kuti vange vachida rubatsiro rwechikafu sezvo munyika musina chikafu chakakwana nekuda kwekusanaya kwemvura zvakanaka. Ndakamira Studio 7 mumasvingo, ndini Godfrey Mtimba.
Direct from Washington, the voice of America.
Tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Chikwata chinoongorora sarudzo chemubatanidzwa wenyika dzekumavirira kweAfrica cheECOWAS charumbidza kufambiswa kwesarudzo kwakanaka kwakaitika musarudzo yemutungamiri wenyika ichangobva kuitwa muSenegal, iyo yakakundwa navaBizuru Diome Faye ava nemakore makumi mana nemana ekuberekwa. Chikwata ichi chakatsanangura sarudzo idzi sedzakaitwa murunyararo dzichipindwa nemunhu wese. Muchikamu chedu chatinotarisa zviri kuitwa nevana veZimbabwe vari kunze kwenyika, nhasi tine hurukuro navatalend Rusere vanovegweta uye vari muzvinabhizimusi vari muCape Town muSouth Africa. VaRusere ava vanobva mubhuku rekwa Chikombingo kwaGuto mudunhu remasvingo vanoti vakamanikidzwa kubuda munyika muna 2017 vachitiza neupenyu hwavo zvichitevera kubviswa pachigaro kwevaive mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe, avo vavanoti vaishandidzana navo zvakaita kuti vatevedzerwe nevanofungidzirwa kuti vasori. Vakambogara munyika dzakasiyana-siyana vasati vaenda muSouth Africa, umwe vakazotanga mabhizimusi avo anosanganisira kambani yemagweta pamwe nekushambadza pamadande mutande. Ngatinzwei hurukuro yataita navo.
Inini ndakauya muno muSouth Africa 2021 asi ndakabuda muZimbabwe 2017 kuburikidza nekunge ndatinganaonesawo najekuda kuurawa nevakuru vezvematongerwo enyika munyika yedu yeZimbabwe pakutandwanana kwatanga tinako kubudikidza nekubviswa kwaformer president Robert Mugabe avo vandaishandidzana navo.
Saka muSouth Africa ibasa ripi ramuri kubata?
KuSouth Africa ndinorana makambani maviri. Ndine kambani iri kuita zvelaw inobatsira kana makamboona pamashure apo tiita sendinobatsira vanhu makesi zvemapemisi zvizvara zvekuZimbabwe zvinenge zvasungwa. Normali kana vari vanhu vekumusha ndinonyanya kubatsira mahara. Mukatirikidza pamashure apo ndakamboenda kuGauteng kwanga kwakavharirwa vanhu more than 1,000 sevana veZimbabwe vanga vakasungirwa mapasipoti vakavharirwa gavhumendi isingakwanise kuvadhipota vachitaura kuti havana mari ndikanomirira kesi iyoyo vakabuda. So the other company ndinoita zvedigital marketing, macompany registration, mawebsite nesignage. That is the other company. So ndo mabasa andinoita muno muSouth Africa, asi mainly ndinonyanya kuzemberana nelaw.
Vamwe vanoti kusina amai hakuendwe, muri kukwanisa kurarama sei munyika isiri yenyu muSouth Africa?
Hazvina kupfava mukoma nyonga kuno kuSouth Africa nekuti tinombunikidzwa pazvinhu zvakawanda. Tine dzimwe kodzero dzedu dzinombunikidzwa zvikuru sei kana tikada kutaurira paishu yemapemisi. Nesu semaZimbabweni mapemisi edu maexemption haugoni kuwa mapemisi yekuti unogona kuwana basa raungaita permanent. Ndedzimwe sekutanga chinhu chepiri tiri vanhu vekuti taita sevanhu vakazvinokorera kutukwa nekuda kwezita rekuva vana veZimbabwe. Pese patafamba mukaona ndekunga kana muchiona kunyange pamasaisai muno muSouth Africa zvizvarwa zvekuZimbabwe hazvisikudiwa muno. Kunyange pakutsvaga macontract mamwe mumagavhenment, kunyange mumaorganizations chaiwo asinei nechekuita negavhenment, tiri kutambudzika kuti tiwane macontract nekuda kwekuva vana vekuZimbabwe. Saka haisi nyore.
Saka matambudziko aya muri kuakunda sei?
Tingangoti dzimwe nguva chinokosha ndechekutambira zvaunenge wawana izvozvo wotarisana nezviripo, kutoedza kubunyikidzira zviripo kuti zvikwane. Hatina imwe nzira yatinogona kurwa nayo inoenda tichingopfekepfidza nekusapotana nekucreata maplatforms atinobatsirana sevana veZimbabwe.
Vanodawo kubatai vanokubatai papi, Advocate Rusere?
Vanoda kundibata vanogona kundiitira email paemail yangu inoti docrusere12@gmail.com. docrusere12@gmail.com.
Advocate Rusere, munhu ane mhuri here?
Mhuri ndinayo, mhuri yangu ndinogara nayo kuno kuSouth Africa.
Vanga vari chizvarwa cheZimbabwe, vaTalent Rusere, vari parunare muCape Town, South Africa, neStudio 7. Kune vana veZimbabwe vari kunze kwenyika vane zvavari kuita zvinosimudzira vamwe, tibatei panhamba dzinoti +1 202 465 0318. Muchirongwa chedu chatinotarisa zviri kuitika muno muAmerica, nhasi tiri kutarisa nyaya yeutano. Bazi rinoona nezveutano muAmerica reCenters for Disease Control and Prevention riri kuyambira vanhu, zvikuru vana neavo vanoshanyira dzimwe nyika, kuti vangwarire chirwere chegwirikwiti kana kuti measles. Chirwere ichi chiri kupararira zvikuru munyika zhinji kusanganisira muAmerica. Vanhu vabatwa nechirwere ichi mumwedzi mitatu yegore rino vanopfuura vanhu vakabatwa nechirwere ichi mukati megore ra2023 rose. Nyanzvi mune zveutano vari chiremba Dr. Simbiso Ranga vanoti chirwere ichi chiri kupararira zvikuru nekuti COVID-19 yakavhiringa zvirongwa zvagara zviripo zvekubaya vana nhomba yekudzivirira gwirikwiti.
Chirwere chemeasles kana kuti gwirikwiti chiri kuratidza icho kuti chati wandei muAmerica, nekuti pamwedzi mitatu yadarika manhambers evana vawanikwa vane gwirikwiti awanda kusvika panhamba dzevana vakabatwa negwirikwiti kwegore rose ra2023.
Chii chakakonzera kuti chirwere ichi chipararire nenzira iyi?
Chakonzera kuti chirwere chegwirikwiti kana measles chiti wandei zvinotarisirwa muAmerica inyaya yokuti vana vakati wandei havana kuwana vaccination kana nhomba.
Dr. Ranga, chirwere ichi chinotapurirwa zvakadini?
Chirwere chemeasles gwirikwiti chinotapuriranwa nokufemerana mhepo iya inenge ine hutachiwana hwemeasles.
Nechirwere ichi anoonekwa sei, Dr. Ranga?
Anenge abatira chirwere chegwirikwiti anoonekwa nemasymptoms akati wandei nemasigns akati wandei, ende masymptoms anosanganisira iwo kudziya muviri, kubuda masiriri, kutsvuka maziso, vamwe vachiita manyoka nekukosora.
Chii chinofanirwa kuitwa nemunhu anenge abata chirwere ichi?
Munhu anenge abatwa nechirwere chemizuza anofanira kukurumidza kuti aonekwe nana chiremba, aitwa yatinoti iyo supportive care, inosanganisira kupuwa mapiritsi ekurapa kupisa muviri, kupuwa mafluids ekureplesa mvura dziya dzinenge dzaraswa mumuviri nenyaya yokupisa, vamwe vanenge vachida oxygen, vamwe vanenge vachida kuti manyoka aya anenge achiita amire, uyezve vanenge vachifana kuti vasasangana nevamwe kusvika chirwere ichi chisingachakwanise kuparadzirwa kune vamwe.
Nyanzvi mune zveutano vari chiremba Dr. Simbiso Ranga vari parunhare kuNorth Carolina muno muAmerica, natanonoka wande weStudio 7. Yave nguva yenyu vateereri yekuzvitaurira mega zvamunofunga.
yedimomo from Berengwa. Ndi achida kumbobvunza vangu tiko vachamisa vangonyarara kasi vafunga kuti zvekereke here. Tibvunzirei kuti vachamisa zvavakabuda vachiti vava neBlue Movement. Sei vasinga announce kuti isu vatsigiri vavo tizive kuti vava papi. Kana takuchechi kana takuita zvekereke tozova kuti kutevera kukereke. Kana chiita zvematongere enyika totevera Blue Movement. Ndibvunzirei vachamisa. Ndine yedimomo uyo ndiri kuno kumberengwa kusanda wana maini. Ndoda kuti ndinzwe kuti vachamisa vapapi, mavapapi nai baba.
Ndoda kuti ndimborangaridzawo avo vangavavo vakamboatenda marale ZANU-PF. Vaifara vachimhanya vachirova vanhu vachisapota ZANU-PF. Ndoda kuti ndibvunzewo kuti zvamakapiwa machikeni inezuva rimwe kana chikeni ine zvitombodhura kudarika mubhaketi rechibage. Saka chosakisa kuti musapiwa chibage chiizve. Vaikupai kamachikeni ini kuti muwane kuvavhotera kana vapedza voba mari dzenyika vachienda nadzo. Iko zvinezvi wewe nemhuri yako nevana vako mukarwara hamuna kana mushonga muzvipatara. Kuti tingorangaridza navo kune avo vaisapota ZANU-PF. Kuti muzvizive kuti next time musazozvipama. Maita basa Elias pa Cape Town.
Chokutanga toda kupa kutenda kuna president weSenegal. Nokukunda kwakaita nyika ine kuti inotongwa nemunhu ane age akaita se as long uri kudiwa nevanhu pinda pachinzvimbo tapfuura neipapo chechi 2 ndoda kutsinidzira mashoko anga achitaugwa navahlachoyo munhu wese ane kodzero kupiwa matitle deeds epaari kugara kwete zviri kutaugwa zvekunzi kwaheveland ndeya president munhu ana chaanacho ndoko akudzvanyirira vanhu kuri pachena munhu wese ngapwe title deed yepaanogara varume ka musaita sezvinonzi president ndihava mwari munyika ine yeZimbabwe president haasi mwari nokuti iye munhu akaita sewenyama haoni vhurose sezvinonzi ndiakarisika iyo inonsense yamuri kutaura yatimbofi takavandirana third issue toda kutaura nezveuya anonzi kwai muchipangamazano cheRBZ icho aiwe shamarikarika ndikutaure ukaona chinhu chisingashashandika chinorashiwa iwe unoche unongaramba uchichengeta hembe yakadambuka mumba mako here kana kuti unoirasha musada kubira vanhu zuva rakacheka nyika varume kana mari isingashandira shai muise mari inoshanda tarira pakambopinda hurumende mubatanidzwa pakashandiswa yusa nyika yakadigwa shuga munhu wese anga akutambira mari yakanaka ivin maticha mari yavari kuchemera ndiwo mari yavakanga vakuchitambira yakanaka kwete kuti munobira vanhu mumasikati machena kumapasipoti munorambirei mabhondi muchida mayusa munomadirei iko ndotarira maticha akukundi kana kubhadharira vana vavo fees voendeswa kumakoti nekuti muri kuvapa mari dzisingatengi nenyu muchida kuramba chingovadzvanyirira muchivapa mabhondi asinei basa iuseless bhondi renyika ashirai kure
pastudio 7 munhu zvese mumboita zvakanaka but manje pamuri kutiraizve kana pamwe sikunzwisisa ndepalive talk live talk yamuri kutaura musataure nechirungu kubva muchingotaura icho chete munomu muri kutaura mazimbabweni mazimbabweni anotaura shona mazimbabweni anonzwisisa shona kudzidza kwese kuriko vanhu vanozviziva vese but kana takutaura nerurimi rwamai wanzai chishona
idzo dzanga dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei nestudio 7 isu hatina kwatakarerekera tumirai mazwi enyu pawhatsapp namba dzinoti +1 202 465 0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika asi vanoda kutumirwa nhau ngavaitezve kunyorera panhamba idzodzi kwete kutumira mashoko muchirongwa chedu chelive talk na 8 p.m. tiri kutarisa nyaya yezvimhingamupinyi zviri kusangana nevana vezimbabwe vari kunze kwenyika vamwe vachitadza kurapwa mune dzimwe nyika kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wokutumira mashoko kustudio 7 shandisai whatsapp nhamba dzinoti +1 202 465 0318 vanoda kuteerera studio 7 tibatei na 7 p.m. pamasaisai anoti 909 a.m. 4930 13860 ne15460 kHz pashortwave mazuva ose munokwanisa kunzwawo studio 7 na 6 a.m. muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 a.m. 6175 ne7255 shortwave sezvo nguva yedu yapera regai timbotarisa misoro yenhau zvakare mitengo yezvinhu yokwira zvakanyanya uku dhora remunyika richishaya simba vamwe vanoti hurumende yave kufanira kuregedza kushandisa dhora remunyika iri. Vakaremara vokurudzira hurumende kuti isavasarure pakugoverwa kwechikafu. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana. Anokuonekai nemufaro semazuva ose. Ndini wenyu Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC. Ndikusiyai muna Chris Gande.
Soku isika tisenda baku VOA Ndebele. Amachono zisobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Lami ngithathe leli thuba ngibonga uJonga Kandemiri obesipha indaba ngolimi lwesishona. Lingalitshona njani izulukandaba olamukela ngenjabulo emsakazweni weStudio 7 ngolwesithathu mhlazi ku-27 Mbimbitho 2024 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje.
Norema zvinogoza kana mambo shandisa mari yekuzekenyika kugonochishandisa mari yenyu muchidzoka pakuti mari yenyu yakutanga kushandisika zviri nyore asi kurema kwazvo hazvirevi kuti hazviti.
Lanxa umongameli Emmerson Mnangagwa esithi akula muntu ozabulawa yindlala lonyaka, abantu abaningi bakhala ngokuthi sebelamba.
Nyaya iripo ndeyekuti izvo tataunza Zimbabwe dhora nguva yekuti tanga tisati takwanisa kugadzirisa zvose zvaidiwa kunge upfumi hwayo.
Uhulumende wazise ngokukhuphuka kwentengo esithengwa ngayo isivuno sezilimo ezibalisa ingqoloyi, umumbu lamabele. Uhlangothi lukahulumende olubonayo ngezamanani olwezimstat luthi ukugugudeka komnotho i-inflation kukhuphukwe kwaya kusilinganiso samachumi amahlanu lanhlanu ekhulwini 55.5% kulinyanga. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Idola leZimbabwe liqhubeka lilahlekelwa yisisindo emkambo wensitha lapho idola leMelika elilodwa elithengwa khona ngenkulungwane zamadola eZimbabwe yangamakhulu amane i-$40,000 okuyisilinganiso esisetshenziswa ngabamabhizimusi lanxa uhulumende esithi kumele basebenzise isilinganiso se-$1,000 to $21,000. Kusenjalo uhlangothi lukahulumende olubona ngezamanani olwe Zimbabwe National Statistics Agency iZimstat luthi ukugugudeka komnotho i-inflation ikhuphuke yaya kusilinganiso samachumi amahlanu lanhlanu ekhulwini i-55.3% kulinyanga isuka kumachumi phose amahlanu 47.6% ngenyanga edluleyo. Kumbiko wethulwe lamhlanje ngokubika kwabezindaba abe Bloomberg, iZimstat ithi okubangele ukukhwela kweinflation lokhu ikukhuphuka kwentengo yempahla lokudla, imithelo kanye lembadalo yokuhlala. Yazise njalo ukuthi intengo yezinto yehlile kancane ngesilinganiso phose sokuhlanu ekhulwini 4.9% kulinyanga isuka kusilinganiso sokuhlanu lane 5.4% ngenyanga edluleyo. Kungelani namanani eZimstat, ingcwethi kwezenotho edumileyo eMelika umnumzana Steve Hank yena uthi inflation yeZimbabwe isifike ku 1,500%. Lanxa abantu abaningi bekhala ukuthi sebelamba uMongameli Emmerson Mnangagwa uthi akulamuntu ozabulawa indlala lonyaka ngoba uhulumende wakhe uqhuba inhlelo zokwabela abalambayo ukudla. UMnangagwa wethula amazwi la wethule amazwi la lamuhla ngesikhathi evula ngokusemthethweni inkampani egaya impuphu eChampions Foods Milling eHarare. EZimbabwe liphakathi kwendlala njalo abantu abayizigidi phose ezintathu 2.7 million kusiya kwezintathu ezilengxenye 3.5 million ikakhulu emaphandleni badinga usizo lokudla okuphuthumayo. Lanxa inhlanganiso ezizimeleyo ezifana le-WFP le-USAID zisabela abantu ukudla kwezinye indawo zibambisane lohulumende abaningi bathi akubafinyeleli lokhu kudla. UNtungameli Nkomo Studio 7 uxoxe lo councillor kaward 18 edethe umnumzana Stanley Torima yena othi isimo sibi esigabeni sakhe.
Nga ukuthi ukukhuluma kwawo yinto eyenzakala, hayi sizabonga nxa sokuyenzakala, but kokwakathesi abantu babenjana, umuntu wonke ulenjana. And siyabe sicela lokuyana okokuthi abantu nxa benikwe ukudla esigabeni, abantu kabanikwe bonke, because indlala leyi itshaya across, ayinakuthi umuntu kumbe umuntu abantu kumele ukuthi bebhale banikwe bonke ukudla, but benikwe ama-quantities ahambelana le-vulnerability yabo. Labana abaswela kakhulu ngenxa yokuthi bayabanika ama-50 kg kabathola ama-50 kg. Labana abalandela ngenxa yokuthi bayanikwa nawo ama-20 kabanikwa ama-20. Labana ngabathi lo usenze NRZ mbo usenze Forest Commission, hayi bakwanisa ukuthi banike lawo ama-10 kg. But ilizwe umuntu wonke ufuna ukudla, everybody needs ukudla. Njengenkokheli lapha edeti mina kade ngifuna ukuthi abantu bonke kabanike ukudla, because umuntu wonke ulenjala, but banikwe according to their vulnerability ukuthi lo uhlelo okungakanani, but at least bonke benikwe.
Sibona kwezinye indawo inhlanganiso ezifana labo WFP labo USAID zibambisane lohulumende ziqhuba inhlelo zokuphathisa abalambayo ngokudla. Uthi khona ngapho edete kalukafiki lolu hlelo kumbe lufikile kodwa abalutshwana batholayo?
Edete alukafiki njengoba ngilisengishilo esikhathiseni ukuthi ngikhansela wendawo yedete. Nxa ukuthi World Food Program ingabe ingafika edethi, obviously kuya kumele ukuthi ofoziwe bazabonana nekhansela, even nabanye other stakeholders starting from ODDC kuye kubo le-local authority yethu bo-CEO and eventually they end up talking to the person okuwodi yangkhona njengokhansela. Edethi abakafiki, yisaidi ayikafiki le-programu yezokudla. He said, siyabahlangana nje emhlanganweni wekhansela, enye imihlangano esiyingenayo bangamanye ama-programs, but angaso okulethu ukudla ebantwini.
Udaba lwamanzi luyahlupha lalo endaweni ezitshiyeneyo zelizwe. Amadamu asesitsha lapho abantu kade besikha khona emifuleni akusela manzi, ngokunjalo sokumele baqanqabule imango emide besiyadinga amanzi. Khona ngapho kunjani?
Edethi manje kuwezi kwezinye izindawo bengahamba imango emide lapho kungela khona inyamazana zeganga. Edethi bayahamba lawo imango emincane, but abakujayelanga ukuthwalathwala amanzi ukuthi ngahamba umango omkhulu, but iproblem ekhona ngeyokuthi amalayini aya emakhulu, umuntu uyatshona ekhona ngale emanzini eze ephendule ntambama. Kule ndlovu ezihambayo, kule zilwane ezihambayo, indaba yamanzi edethi uyezi. Serious water crisis, very serious here, very serious one.
Lo ke ngumnumzana Stanley Torima ukhansila kaward 18 edede ubeqoqa esicingweni lo Ntungameli Nkomo we Studio 7 ekhona le edede. Uhulumende wazise ngokukhuphuka kwentengo esithengwa ngayo isivuno sezilimo ezibalisa ingqoloyi, umumbu lamabele, ngenhloso yokukhuthaza abalimi ukuthi balime ingqoloyi eningi ngesikhathi somqando. Itani elilodwa lengqoloyi selithengwa ngamadola eMelika aphezulu kwamakhulu amane US$440. Umumbu lamabele sokuzathengwa ngamadola eMelika aphezulu kwamakhulu amathathu lengxenye US$360 kuthani linye. Ekhuluma lentathelo izindaba ngemva komhlangano wabaphathintambo bakahulumende, umphathintambo wokwethulwa kwembiko umnumzana Jan van Muswere uthe bengezelele intengo ukuze kwenqatshelwe ukuswelakala kokudla elizweni kulandela ukungani kuhle kwezulu. Lokhu kuza ngalesi sikhathi ilizwe libhekane lodubo lwamandla kagetsi wona adingakalayo kakhulu ekuthelelezeni ingqoloyi. Ukuhlaziya lolu daba, uTabo Kancube weStudio 7 uxoxe lengcwethi yezokulima njalo efundisa ekolijini leNational University of Science and Technology, umnumzana Everson Ndlovu.
I-El Nino ikhoze i-drought emangalisayo eZimbabwe lakurijini yethu. Okutsho ukuthi amanzi malutshwana kakhulu emadamu ethu, le madamu ama-farmers lawo ala madamu, amanzi malutshwana kakhulu. Siyananzela ukuthi kulawo ama-farmers ala madamu njengoba izulu lingananga kwehlule ukuthi abantu balime ngezulu. Analawo amanzi amalutshwane kubalimi abalamadamu alakho ukuthi angengeza isivuno senqoloyi kathesi nje sisiya kuwinter.
Isikhathi somqando yikuyini okungengezelela isivuno lesi njengoba sibone lonyaka okungaphumanga kuhle emasimini?
Sikhangela ukuthi akusize kutshise kakhulu njengalokhu esiphakathi kwakho kathesi. Kuyatshisa manje okutsho ukuthi amanzi amaningi emhlabathini ayalahleka. Kodwa nxa kungazungani kuyaqandelela kancane, yebo abalimi abalamadamu bangengeza isivuno zabo. Njalo nxa bezayengezela ingqolelo kuthi ukuthi asuze sibe sesimeni sokuthi sesiyabise siyithenga kwamanye amazwe.
Pho udubo lwamagetsi lona alusoze lubisele muva na ukulinywa kwengqolelo lokho?
Indaba yamagetsi ibuhlungu kakhulu kakhulu, ibuhlungu kakhulu ngoba kuhamba kwakhona kuyakhathaza. Nxa kungazange kwaba le mizamo-ke yokuthi kuma-irrigation schemes analawo kupontshwe ngesola, sizakuba le nkinga. Asoze sibuye sithole isivuno leso esisikhangeleleyo uhulumente akhuluma ngaso. Unless nxa kungaba le mizamo engabuya masinyane kathesi nje vele ngoba isikhathi sesikambile ukuthi kupontshwe-ke ngamagesi esiwathola kubani, kusola energy, right? Nanto phelela ngalibaleli. So that's one thing esingayenza njengohulumende, esingayenza njengabo-business people, esingayenza njengabalimi. Yes, ukuyinvesta kusola kathesi nje balakho ukuthi bangathengisa inkomo ezimbili ezintathu kusasemanje, inkomo zisasengcono ngoba in the next 2-3 months inkomo ziyabe zingasathengwa ngemali yangapha. Bathathe-ke imali yana bathi invest ku-solar energy, bakwanisa ukuthi bathi pump amanzi amaningi angenelisa-ke ukuthi kukhwezwe isivuno sengqolo ilonyaka.
Lo-ke ngumnumzana Everson Ndlovu, ingcwethi kwezokulima njalo efundisa ekolijini le-NUST. Ubexoxa ecingweni loTabo Kancube weStudio 7 ekwaBulawayo. Umthethwandaba uphakeme eDurban kwele South Africa lamhla ubuhluza udaba lapho ibandla lezombusazwe ele African National Congress ANC ebelimangalele elisanda kubunjwa ele umkhonto wesizwe ngokuthi lisebenzisa ibizo lempawu leviyo lalo ngesikhathi sempi yenkululeko kulelo lizwe. Isinqumo asikethulwa. Lokhu kwenzakala lanxa umthethwandaba ubona ngezokhetho kulelo lizwe usanda ukulahlela kachana isicelo se-ANC sokuthi i-MK ingabhalisi ibizo layo ngokusemthethweni osokunike ilungelo lokuthi umkhonto wesizwe ubhalisele ukuncintisa kukhetho lwalonyaka. Udaba lwalamhlanje belungolophawu lebizo nje kuphela. Nesikhathi sempi yenkululeko umkhonto wesizwe wawusebenza levuyo lezibra eZimbabwe elalikhokhelwa umnumzana Joshua Nkomo, wayengumholi wezabhu. ucubungula loludaba usithandekile emhlanga weStudio 7 uxoxe lomnumzana Vusi Moses Banda, umqondisi wenhlanganiso ye-Africa Diaspora Forum, njalo eyingcwethi kwezemithetho.
Ngeke sisho khona ukuthi umkhonto wesizwe wokuqala nalo uyafana mhlawumbe, ngoba angithi lo mkhonto wesizwe okhona manje usuliqembu ophikisayo, kanti lo obuvela ukukhulunywa ngawo kwakuyi military wing ake sithi butho ele ANC, noma amalungu abantu abakhona ababekhona kumkhonto wesizwe eyiwona amanye amalungu alene, kodwa ngeke sithi kufane ngoba leya ibingabhaliswanga ngokusemthethweni njenge-political party, kanti lena ibhalisiwe iyi-political party iqembu lezombangazwe.
Ungathi ziyafana yini impawu ezisetshenziswayo lendlela amabala akhona alotshwe ngayo?
Khona impala, ngoba nakho nempala ihambe icishifane, zikhona zona impawu zokufana, kodwa akuzona lezo esezingenza ukuthi ngempela kuthiwe umkhonto wesizwe ophikisayo kwezepolitiki ukuthi ubhaliswe, ngoba ubungabhalisiwe phela phambilini lokukhonto wesizwe njengeqembu kwezepolitiki kahle kahle. Angithi njengoba vele sesitholile nje lokuthi inkantolo ihambe yachitha isicelo se-ANC, isho ukuthi hayi ayikaze nje landele isebenze ngokomthetho, kungakho ngeke kuchithwe isinqumo se-IEC ukuthi i-MK ibhaliswe njengeqembu lezepolitiki. Okusho khona ukuthi hayi kuyabonakala nje sobala ukuthi cha ukhongolose akaphumelelanga lapho, njengoba benganikezwanga isikhalazo sabo sokuthi hayi cha bachitha isikhathi bengakaze bayinkantolo, ayinkwazi ukuthi iphindele lapha i-ANC. Kusho khona nje ukuthi izolokhu iqhubeka ifuna ukuzifaka ehlazweni, ngoba ikhongolo u-ANC uyiphathi yepolitiki endala okufanele ukuthi ngabe yazazi le zinto lezo. Kungakho nje ukuchithwa licala lokhu kusho khona ukuthi singaqiniseka ukuthi akukho okunye engaphinde ikuzame, ngoba kuzobe kudlala ngemali nje.
Likhanya lilosekelo yini njalo liqinile leli bandla elitsha, njalo bamamukela yini umnumzana Zuma okungenza i-ANC ibone ingani ingalahlekela?
Yeah, I mean siyazi ukuthi abantu abaningi vele bebemthanda uMsholozi, ngakho kungenzekela ukuthi abantu abaningi bayalandela leli qembu, kanti ngoba abantu abagculisekanga ngento eziningi ezenzakala ku-ANC. Ngiyacabanga ukuthi lokho kusha ukuthi lo oyisikhulumi sasephalamende nokho nje esefa kwamacala nokusolo ngamacala afika kwi-4 million akuzukuyenza ukwenzela ubuhle abantu abaningi baqhubeke nokubebaleka ukulibona kublandla uMsholozi. Ngiyacabanga ukuthi baningi bazoqhubeka njalo mhlawumbe banisekele leli iqembu le-MK.
Lo ke ngumnumzana Vusi Moses Banda, umqondisi wenhlanganiso ye-Africa Diaspora Forum, njalo eyingcwethi yecubungula ezemithetho, ubexoxa ecingweni le-Studio 7 ese-Johannesburg kwele-South Africa. Kweziphathelane lele Melika, umahluli udaba olwetheswa wayengumongameli walelo lizwe umnumzana Donald Trump elokufumbathisa untombazana aya la emacansini, usenqume ukuba uTrump kumele angathuki abatshutshisi lezinye iziphathamandla zemthethwandaba kunye labafakazi. Umahluli uJuan Marshan uthe uTrump akumelanga akhulume ngalaba bantu kulandela imbiko yakhe ukuthi wetheswa amacala njengendlela yokumhlukuluza nje kuphela. UTrump wetheswa icala leli ngemva kokusebenzisa oyeligqwetha lakhe umnumzana Michael Cohen ukuthi afumbathise untombazana ophila ngokuveza umzimba emphakathini uStormy Daniel. Leli cala lizaqala ukuthoniswa mhla ziku-15 ngenyanga ezayo. Lokhu kuza kuba ngokwakuqala ukuthi owake waba ngumongameli athoniswe emthethwandaba. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele olandela izombusazo welemelika umnumzana Difa wajabi Bango Dube.
Nxa kungenzeka ukuthi atholakale guilty amacala lawana kuyabe kukuthi kumfaka ezingeni elingalunganga. So okungawukuthi kuqakathekile ukuthi nxa ehamba esiya ngena ukuba ngumongameli ahambe eclean engelawo amacala alengileyo, ukwenzela ukuthi lama citizens ababone yena umongameli njengomzekeliso we-proper governance.
Kodwa kungakhathalekile lakhonokho, siyabona ukubana usekelo lwakhe lokhe lusiba lunenge kakhulu okokuthi singambone nqoba. Kungakubangelwa yini lokho?
Okukhona Trump abalandeli bakhe babukandi asingakhohle ukuthi akufika abalandeli abalandeli uTrump ukuthi mhlambe uyenza ubugebenga noma uyenzani, kodwa ke abanye sebembona njengomuntu ongasiza ikakhulukazi nxa sibona inhlupho ezikhona elizweni leMelika. Abanye njalo ngabathanda nje indlela aziphatha ngayo, yena leyana indlela ukuthi athi America comes first into abasenza ukuthi bazibone engathi uTrump ungcwele kakhulu, ngoba uBiden usehlulekile ezintweni eziningi kakhulu abekade efanele ukuthi azenze zenzakale. Asithi njengakathi ezinjengento ekhona ePalestine kadezi uBiden wehlulekile ukuthi ayiqondise masinyane isheshe iphele, kodwa ke uTrump inkulumo zakhe azikhulumayo utshengisa ukuthi kukhona okungcolo angakuleta. Kodwa ke iloba kunjalo yiko sekwenza ukuthi abantu bamsekele bambone engathi useyi-better option ukwedlula uBiden.
Siyabona ukubana kucala lakhe lele lokuthi wafumbathisa untombazana ayehambela emacansini, kuthiwe khona angazakhuluma ngalo icala ngoba ukhanya ubesethuka. Ubona njani wena lokho?
UDonald Trump bawukanti nithemba ukuthi nxa abantu bemazi abasuka laye kudala esasengobusinessman usuka nje ngesikhathi sakhe esahamba nabo-Mike Tyson, ngumuntu owavele wayephila impilo e-wild, akazange wabe ngumuntu ofuna ukuthi mhlawumbe abe ngumuntu oyazi ukuhlonipha izinto, njalo ngumuntu lona okhuluma nanoma yini efikileyo engqondweni yakhe, akakhethi amabala. Ingakho simbona ekhuluma inkulumo ezinje ezifana nokuthi uyathethisana akhulume izinto ezingalunganga, osekugcine kusenza ukuthi bakufake kube semthethweni ukuthi engaphinde akhulume izinto ezifana nalezo.
Lo-ke ngumnumzana Difa wajabhi Bhangodube olandela izombusazo wele Melika ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekwele Bhilitane. Ngesikhathi kugqitshwa umkhankaso wokuphakamisa abesifazane ngalinyanga kaMbimbitho owe Women's History Month, lamuhla sixoxa lokhubazekileyo unkosazana Sukoluhle Mhlanga oqhuba inhlelo ezijiyeneyo ezinceda abanye abaphila lesimo sabakhubazekileyo. Okuningi sikuzweni kuLusi Selemani Yasini eseHarare.
Unkosazana Mhlanga ngosakhulayo ohlala koBulawayo owaqala izifundo eKing George VI Memorial School, wasengena kwezinye izikolo zalabo abangakhubazekanga waze wayaphutsha imfundo yesigaba sika Form 6. Okwamanje ufunda ekolijini leLupane State University. Uthi kwakungelula ukuze afike kuzinga lemfundo yaphezulu.
Umphakathi ocabanga ukuthi abantu abakhubazekileyo balokusilela ezintweni zokwenza, abantu abakhubazekileyo ngesilungu abakho human enough, singathi sijiyene labanye.
Unkosazana Mhlanga uthi kunengi abhekane lakho empilweni.
Kuma-platforms abantu abakhubazekileyo sibathola labo bekhuluma izinhlupho zabo, bekhuluma ama-challenges abo. Sidinga isombuluko ukuthi kanti la ama-challenges singawehlisa njani.
Ubonga umdeni wakhe owamsekela waze wayafika ekolijini leli.
Ungananzelela kaningi-ningi ezinye imuli kukalutshwana ukuthi amukele abantwababo kumbe ama-family members akhubazekileyo. Kambe umuntu okhubazekileyo engehluleka ukwamukelwa yifamily lapha azalwa khona, umphakathi ungenelisa na?
UTsepang Thembani Nare umngane kaMamhlanga uthi wafunda laye kusukela ngesikhathi besesikolo seKing George VI Memorial School. UTsepang uthi uMamhlanga unceda abantu abaningi abakhubazekileyo.
Ungumuntu ozimiseleyo entweni yakhe, angafaka ukuthi ufuna ukwenza olutho oluthile uyalwenza.
Umnumzana Ishmael Jowu omela abakhubazekileyo edale leSenate uthi kunengi okwenziwa ngonkosazana Mhlanga labanye ukunceda abakusimo lesi.
Imali zesikolo, amaloni okuqalisa ama-projects esithi ngama-disability loans, i-health assistance, siyakwanisa njalo ukuthi nge-ofisi ye-social welfare sizo-applya esithi ngama-assistive devices abantu abakhubazekileyo bancediseke ngaliphi laluphi uhlobo loncedo abangalufuni.
Unkosazana Mhlanga ukhangelele ukuba ngelinye ilanga zizafezeka izifiso zakhe zokumela abakhubazekileyo edale lephalamende lakurhulumente. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguLusi Selemani Yasini.
Okwamanje sengidedela emuva ngilitshiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbono wenu elisithumele nge-WhatsApp.
Bona Studio 7 ndinjani kodwa basakazi bethu. Hayi, sithi sike siphawule nje khona lokho sikufuna udole besithi silalo la. Umuntu ungayenzi lutho nje. Hayi, khona sithole nzima kakhulu ngoba. Okwamanje asisakwazi ukuthi iphi iphathi ezosikhulula. Uba nayo izane iyalo iyalandula mhlawumbe kodwa ke bathi kwaphela ukuyahlola. Izoyalo kusayivumela ukuthi iyalo ilandule. Kuzofika ekugcineni ukuyalo ilandule kuyehlule ngasela plan. Okwamanje kusayivumela. Kusayivumela. Ivuma ya kusayivuna izano mazokuyiyala kuzazenza kodwa ilizwe lelesolezano lele ilizwe labantu lele azakwadwa ilizwe likamnakakwa until amen kuzokuyebo uJesu ayizasenza ngathi yena iyalele ilizwe kuphela benzela kulokhu abeyenza umkhosojowa bekhipha ama-gold bayathengisa out of the country kulokhu abakugadileyo behlisa abantu ababophela abantu bezimbabwe bezihlupheka ezibhedlela kulaluto
sibingele sibonge Studio 7 abantu bezimbabwe abaningi abalayo information abazi lutho bakhohliswa izano ngoba iyakwazi ukuba hlisa impela i-corruption leyo umna ngingagwayiqukele lo mnumzane ukuthi uzakwazi ukuyiqondisa ngithi mina ngeke cha ngoba i-corruption ikuye yena ngokwakho president wezana wayenza i-corruption labo sengizochabanga ukuthi bedilize i-CCC namhlanje bakufuza itiye bonke emasonto nangakolo sengizochabanga lali kuphi iqiniso usengizochabanga engaba i-opposition eyamampela kanjani eqeda ukudilize i-CCC ebuyele esiyakufuza amanzi le cabinet yezana u-PF yonke so iqiniso likuphi lapho abantu bonke abakhulumela zana abafana nabo malakhi inkomo labo belief gaule labo joseph chumu abafuni ukuthi amazimbabwe kube lelusuku lodwa abazabona ukukhanya kwelanga bafucela abantu ebumnyameni njengabathakathi siyabona
Studio 7 ntshona njani umaroli mkani wesigada ona iyeka kanti besicela ke lindlulisele umlayezo wami bantu kubantu bezanu lapha njengobona besithi bangabakhokheli belizwe bakhokhela kahle abantu bayabathanda sicela ukuthi yini abayenzayo elizweni lasezimbabwe njengoba abantu manje babhizi bazakhela izikolo bazakhela amakliniki bona umsebenzi wabo ngowani beyigovernment abantu bezanu especially ogawule labochuma laba abahleli bepepere izinto engekho ngicela bakithi studio 7 ngathi odm le ingafunda abantu benkosi ngiyacela ukuthi bona benzani bengabantu bezana abayenzela umphakathi abantu babhizi izikolo zifila kulanto ekukhona abantu bazithengela amaphilisi bazithengela ini bona benzani into amsebenzi awakwenzayo labantu sengathi ngafunda i-odium bantu
salibona endinjani ku-studio 7 hayi mina ngiyabonga mina ngucosmas mna ngibona ingathi kumele sibambane singamazimbabwe sidifende ilizwe lethu lapho esilikhangele ukuthi esilibonayo ukuthi liyako ngoba manje liye emgodini omnyama asilivikeleni ama-youth kumele sibambaneni sidifende ilizwe lethu liye emgodini lokho esivuka so isikhathi sokuthi abantu bebambane le sikhipha abasela wonke la
balibona abasakazi athi le imali alokhu besithi ibe lokhu isebenza kodwa bayebona ukuthi le mali ayinamvala ukuthi lobo usiyathenga isinkwa somele uhambe uthole imali somele uhambe uthole imali ochanbe usiyathenga isinkwa indaba vele bangavele beyekele bayizame kudala le mali kudala ama-barriers check nansi kuphi manje soba amabhoni akwenta ukudla ngabantu imali ongasokubekwayo othi ma ibhenki lizovuka kuthiwa iya-espar hayi laye lo umkhokhelo zemali ngibonga nengqondweni akho kakho right ngeke ukuthi wena imali kumele iqhubeke lokhu isebenza imali i-espar ngosuku hayi ngibona la ukuthi akaphelelanga kana
lawo ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu angelani lokwenza le Studio 7 elisithumele nge-WhatsApp. Lani lingathumela eyenu imbono kunombolo zethu ezithi +1 202 465 0318. Nxa lifuna njalo ukuthunyelwa inhlelo zethu nge-WhatsApp, thumelani isicelo kunombolo zona lezo ezithi +1 202 465 0318. Ku-Live Talk lamhlanje kuhlelo Diaspora Forum sikhangela inhlupho ezibhekane labadabuka eZimbabwe asebehlala kwamanye amazwe lapho bedinga usizo kwezempilakahle lokwelatshwa. Isikhathi kasisavumi ukuba siqhubeke sisonke kodwa singakehlukani ke sikhangele ezinye zenhloko zendaba ebezikhokhela. Lanxa umongameli Emmerson Mnangagwa esithi akulamuntu ozabulawa indlala lonyaka, abantu abaningi bakhala ngokuthi sebelamba. Uhulumende wazise ngokukhuphuka kwentengo esithengwa ngayo isivuno sezilimo ezibalisa ingqoloyi, umumbu lamabele. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo ngisithi asidivaneni njalo kusasa sikhathi esinye. Igama nguChris Gande. Lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka, mhuri yeZimbabwe.